Chirongwa chedelimitation chakakosha zvikuru. Uye takagara tataura seZimbabwe Election Support Network kuti chirongwa chaifanira kunge chakatanga kuitwa pachine nguva kuitira kuti maboundaries azivikanwe pane nguva. Takatarisa kuti delimitation report yekugumisira yakaitwa rini, yakaitwa makore akawanda apfuura 2007. Saka migano yakatarwa 2007 haikodzere kuti ishandiswe musarudzo dzegore rinouya, yanga isingakodzere kuti ishandiswe zvakare musarudzo dza 2018.
Nechikonzero chei?
Nokuti igwaro rangara kumashuresa takatarisa vana vanobarwa vachikura uye vakukodzera kunge vane mvumo kana kuti raiti yokuvhota.
Nguva yekuita zvinhu izvi ichiripo here?
Pachino mukana mudiki wokuti ZEC ikwanise kuita basa iro. Zvinova zvava kuti vamwe vafunge kuti dai sarudzo dzambomiswa kuitira kuti paitwe chirongwa ichipatsva chedelimitation chizoenda muelection pane delimitation report yakanaka inofadza munhu wese. Vamwe vachiti ngatiteo referendum nokuti maelections oitwa here kana kuti kwete.
SeZesin, makaona seiwo gwaro rainge raturwa here?
Isu seZesin takawana mukana wokutarisa delimitation report iyi, asi chakatikanganisa ndinodairawo kundosha akakanganisa even komite parliament iyo yandamboreva iyo ndochokuti isu pavakapublisha draft delimitation report havana kunge vapawo mastakeholders gwaro revoters roll, havanawo zvakare kunge vapa mastakeholders gwaro recensus report.
Sei izvozvo zvakakosha?
Nokuti ndo magwaro maviri iwawo anoshanda kuti tione kuti delimitation report yakamira zvakanaka here.